Vachitaura nevatsigiri vebato ravo pachimhanda Secondary School kuRushinga mudunhu reMashonaland Central nhasi, munyori mboka remadzimai reZANU PF reWomen's League uye vari mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vashora amai Mujuru nekuda chigaro chava Mugabe, vachiti amai Mujuru havazofi vakavigwa paHeroes Acre nokuti vakazvidza mutungamiriri wenyika.
Nokuti vamwe vanofunga kuti kana ndakaenda kuhondo ndinogona kusumuka ndichiita zvandinoda, nokuti vanhu vanofanira kundirespekta nokuti ndakarwa hondo. Ndiwe wega here wakarwa hondo? Kune vanhu vakawanda vakarwa hondo, vane gwara, vakapiwa gwara muhondo, nanhasi vachiri kuchengetedza gwara iroro. Zvino chinhu chinonyadzisa chigoti kunzwisa tsitsi, nokuti shuwa tinonyatsoziva kuti iwe wakaenda kuhondo ukanobata futi ukarwa kuine gwara uchiteedzera gwara repo, wouya kunoku zvinhu zvidikidiki wofurirwa nevanhu vari padhuze newe. Kune vamwe vanhu vanokwanisa kushandisa vanhu, ngativatarise ivavo. Kune vanhu vanokwanisa kushandisa vanhu ende wokushandisa ivo ukasaona kuti apa ndashandiswa warasika. Ndo zvakaitika kune mumwe wedu from this province. Hazvitifadze isu semadzimai kuti mumwe wedu mangwana unozotadza kupiwa ruremekedzo remagamo. Hanzi upenyu irwendo, igaini kunze upenyu irwendo. Kana uchifamba rwendo rwaunofamba, unofanira kuziya kuti pauri kufamba pane minzwa inobaya, pane matombo anobaya. Ukasave careful kuti uri kufamba nepapi unopunzika.
Amai Mugabe vati kunze kunotonhora kana munhu achinge asiri muZANU PF.
Vati vakangwara nokuti vanoziva kuti musangano weZANU haubudwe. Ukabuda musangano weZANU PF unoenda kupi? Makambozvitarisa trend yacho, munhu wega wega akatanga musangano wabuda muZANU PF hapana kwaakasvika, hapana kwaakaenda. Ndakambotaura inini zvikanzi amai ava vanokurukura too much. Ngandikurukure too much, asi zvandotaura ndezvechokwadi. Handina here kukutaurirai kuti Joyce Mujuru anoshanda neMDC? Vanhu vakanditi unonyepa, vakanditi unonyepa. Nhasi ndiani ari kunyepa? Ini here kana kuti vanovanyorera? Handiti vari kuzvitaura kuti they are talking, vari kurwira leadership. Zvichizregai zviburane ikoko, regerai zviburane ikoko. Ya chaizvo, nokuti munhu asina hunhu muZANU PF amhena anongopabuda. Asi ndati kune chando, kana watonorwa unenge uri wega. Saka vedwe ngatiregei kuita zvinhu zvekuparadza musangano, zvefactionalism ari kuzviita pasina ivi. Ini handinyari kutaura, ukaona ndichikutaurira pakawanda wozviregera. Kana waregera kuzviregera ndikazenge ndakukutaurira pane vanhu, yaa yako.
Studio 7 hainokwanisa kutaura namai Mujuru kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Amai Mugabe vaenderera mberi vachiti mapato anopikisa haafanirwa kubvumidzwa kupinda mudunhu reMashonaland Central, vachiti dunhu iri nderezanu PF.
Takazvipira isu neWomen's League kuti tichaenda muvanhu, tiri kuda kuenda muvanhu sekupromisa kwatakaita, nokuti chirwere chine dzimwe pati ndechekuti nguva dzemaelections kwasara 3 months, kana dzasvika ndopavanotanga kuti kwacha kwacha vakuenda kuvanhu. Vakauya zvino muvadzinge, vasambosvike kuno, fanira kuno kumacentral. It's a no go area, it's a one party state. Hatitomboda. Kana kuine vamwe vaya vachine manyemo ekusapota MDC, pasi navo, because kuno hatichada kuita zvokutamba.
Amai Mugabe varambawo mashoko ari buda mumapepanhau ekuti ndivo vari kutungamira chipoka chemuZANU PF chiri kudaidzwa kuti G40 kana kuti Generation 40, icho chinonzi chakateya kutora masimba kubva kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Zvinonzi muZANU PF mune kusawirirana zvakanyanya panyaya yekuti achatora matomo kubva kuna vaMugabe ndiani.
Everyday tuchina twega, tusina nebasa rese. Hanzi mai Mugabe vazoita faction. Faction iri kupi kwacho? Kupi? Ndiri ZANU PF 500%. Pandinorara panotaura kuti ZANU PF. Chandinodya mudumbu mangu chinopinda chitaura ZANU PF. hembe andakapfeka inenge yakanyorwa kunzano pf ine musoro wagabe.
Mudzimai wemutungamiriri wenyika atorawo zvakare mukana uyu kutsoropodza vaimbova mutungamiriri weBritain vaTony Blair pamwe navaGeorge Bush vaimbova mutungamiriri weAmerica, vachiti vaviri ava vanofanirwa kutongwa nedare reInternational Criminal Court vaMugabe vanowanzotukwa weAmerica neBritain pese pavanowana mukana wekutaura paruzhinji sezvaitwa nemudzimai wavo nhasi.
Makaona kana ku Iraq izvozvo. Vakati kuna Saddam ane weapons of mass destruction anozouraya vanhu. Vakamuendera Saddam wakati with or without the United Nations tinotoenda muchete kunomura. Vakanomuraya nemhuri yake vakaparadza. Only to say pakupedzisira America yakaenda kukabisirwa neBritish, nemaBritish. Vakaenda pakupedzira vakati anga asina weapons of mass destruction asatourayiwa. Saka ini ndinobvunza kuti anofanira kuenda kuICC ndiani? Anofanira kuenda kuInternational Court ndiani? Ndiani? Vanoswera izvozvizvi iyoyo koti iyo yakangogadzirirwa kunzi kuHague koko unonotongwa maheads vedu vemuno muAfrica. Hapana kana murungu wana aenda, but Bush na Blair vanofanira kuenda ikoko. Vanofanirwa kuenda ikoko. Tichingoswa tichinyeberwa. Vanhu vane maoko akasviba zeropa. Mhondi dzekupedzisira dzinonouraya vanhu vasina zvavaita. Asi kana vadaro zvavo hazvitaurwi nokuti vachena isitiri vanhu vacho.
Kunyange hazvo mhuri yavaMugabe nemapurazi akawanda, amai Mugabe vashora vakuru vakuru muhurumende vakatora mapurazi akawanda vasiri kushandisa nemazvo.
Kune minda yakawanda inenge ichinzi ndeye mashefu isingarimwe. Ndo zvechokwadi izvozvo. Unonzwa shefu ningi aripapo, shefu ningi aripapo, shefu ningi. Asi chiri kuitika hapana. Dai zvacho nyatsoongororeswa izvozvo kuti vanhu mwe nemwe awane kamunda.
Zvichakadai, amai Mugabe vatorawo mukana uyu kutuka vatori venhau vachiti vanonyora manyepo.
Ungasvika uudzwa chinhu yemunhu asina kumbokwikana pata pata zvaro. Pasi navo. Chimbodi kudaro ngotaura zvina nemusoro wese ngosoronyora zvimapepa rubbish. Stooping that low. It's nonsense. Munoziyaso, my journalists, don't stoop that low. You are educated people. Tirana mai venyu munotinyadzisa man. You think kuti vamwe vanhu outside they cannot verenga mapepa iwayo vanonzwa sei. Please be constructive. Handina kuramba kucriticizewa. Criticize me where I'm wrong. But I'm not going to order you to be silly, man. We also want to read your papers, but we are fed up. We can't read them. Because you produce rubbish. You produce rubbish. Tinoda kuverenga mapepa. Tinoda kunzwa news. Tinoida diversity, tinoida. But I'm not going to order silly things. Wakazvarwa namai vakaita sei kuuya tione kuti mai vakaita sei. Vari kwazvo kwazvo here mai ivava? Aiwa, hatidi kudaro. Kana namai venyu ndofunga vari kutotsama nyonge pavakafa kana vari vapenyu vanotonyara. Nokuti everyday kunyepa. Okay, ndikange ndisipo ava kutofa vari muintensive care. Ndikarega kuuya kune vanhu and she doesn't like people. Saka ndiita sei? What do you want me to do? You come and tell me what I should do.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye vari mupepeti wobepa nhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana varatidza kusafara nemashoko amai Mugabe aya vachiti vatori venhau vanofanirwa kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka.
Maonero angu ndekuti mai Mugabe vari kudirecta maattack avo kusiriko. Ivo vanofanira kuzvitarisa pachavo kuti zvavari kuita hapana chavari kuita here chinoita kuti vanhu vemapepanhau vange vachivatsoropodza kudaro. Vakazvitarisa ivo ndofunga vanokwanisa kuwana paine something chokuita kuti vanhu vange vachivatsoropodza.
Amai Mugabe vasiya vagovera matarakita, mbatya, shangu, makombiyuta pamwe nechikafu kuvagari vekumashonal and central vachiti havana basa nekuti vemapato anopikisa anoti chii panyaya dzekutenga mavhoti vachiti yatokwana nguva yekuti bato ravo ritsvage rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
Hani shanane la makore kore, makadi makore kore.
Amai Mugabe vakatarisirwa kuita misangano nevatsigiri vavo matunhu ose enyika kwavanoti vachafamba vachigovera zvino vachiti zvavari kuita kuzadzikisa zviri muchirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset. Ndakamirira Studio 7 kuRushinga, ndini Thomas Chiripasi.